isusu kwatiri panguva dziri kuno kwaita zvokudzikama dutu mupengo ratipfuura tambozunguzwa yedu nemazimhepo nekunaya kukuru kwemvura nokungobonderedzwa bonderedzwa kwemarata nezvinhuwo zvinenge zvakwachuka kwachuka asi patiri isu takachengetedza.
Hakunawo here vamwe zvizvarwa zvezimbabwe vamambonzwawo vangangodaro vakukurwawo ikoko?
Pari zvino ndandisati ndanzwa, chete kuchiri kusenisa, hatisati tanzwa zvakaipa. Vane vatati tabvunzawo vanhu vese vanenge vakangopukunyutswawo.
Tinozvitenda izvozvo. Takanzwa vamwe vachitaura nezuro kuti zvitoro zvakavharwa, zvikoro zvakavharwa, vana vari mudzimba, vanhu havasi kuenda kumabasa. Zvichiri zvakadaro here pari zvino?
Hongu, tinotoriwo mudzimba, tinotori mudzimba izvo zvino kuti kamhepo kachiriko nekunaya, uye vanofanira kuti vabvise zvinhu mumigwagwa zvinenge zvakapfupfurutswa nemhepo zvichibloka nzira. Kwozoti zvikoro hazvingakasiri kuvhurwa nokuti zvimwe zvanga zvichishandiswa semashelters. Saka vachazoti vanhu vakatohwanda imomo kana vabuda pamwe kupera kwezuva ranhasi kana kuti mangwana kuseni kotanga kukliniwa, chikoro chizotanga. Saka chikoro ndinoona mudunhu randiri chinotozotanga next week.
Ndingangopedzisirawo ndichitarisa kuti zvikwanisiro mudzimba umu vanhu vanga vakachengeta zvakakwana here? Ndakaonzwa kunzi kwai hodhwa, mvura, mafuel, kwanga kusisina zvinhu kuzvitoro.
Ichokwadi, vanhu vajaira kuti dzimwe nguva kunozenge kusina magetsi, zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Saka chatova chigariri kuti kukange kwapuwa yambiro yemamiriro ekunzi asina kumira zvakanaka, vanhu vanongotuta zvunhu voisa mudzimba. Asi ndisingazivo nokuti takatozvivharirawo mumba medu, handizozivi hangu kuti vamwe vari mudzimba dzavo vari kushaya zvikafu kana vari kuzviwana. Isi takangotutawo, takangogarawo nokuzvivharirawo mumba.